This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 28, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kumasangana kwatikuenda tikuenda kuZimbabwe Human Rights Commission. Kune commission iriko inoona nezvekodzero. Tiri kuenda kuSADC.
MDCT inoti yave kuenda kumasangano anorwira kodzero dzevanhu uyezve kuSADC ichinotaura nezvemhirizhonga yavanoti iri kuitwa nebato rezanu PF munyaya dzezvematongerwo enyika. IMF inoti upfumi weZimbabwe hotonyanya kuderera nenyaya yenzara. Ii ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika reMDCT rinoti rave kuenda kumasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika uye kuSADC richiridza huwi kuti nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika yavanoti iri kupesvedzerwa nezanupf yatanga zvakare. Izvi zvinotevera kupiswa kwemumwe musha kuZhombe kuMidlands. Musha wakapiswa uyu ndeweimwe mhuri inonzi inotsigira MDCT. Nengo iyi inonzi yainge yaramba kuenda kunofora kuHarare uko kwairatidzirwa nevanhu veZANU-PF vachitsigira mutungamiri wenyika uye mutungamiri webato ravo vaRobert Mugabe nemusi wechitatu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaDouglas Monzora, vanhu vamunyori mukuru muMDCT.
Kumasangana kwatikuenda tirikuenda kuZimbabwe Human Rights Commission. Kune commission iriko inoona nezvekodzero. Tiri kuenda kuSADC. Tiri kuenda zvakare kuZimbabwe Election Commission kuVET. Pamwe chete nematare. Tinoenda zvakare kuMatare. Tichataura zvakare nevakuru vakuru veZANU-PF mudunhu iroro. Nevakuru vakuru veZANU-PF nyika yese. Tichataura navo zvakare kuti nyaya iyoyo inofanira kuti ibva yatopera. Vanhu vedu vagarisane zvakanaka kwavanogara uko. Zvozikanwa kuti vanhu vakawanda muZimbabwe munomu vanhu veopposition, vanhu veMDC. Saka kuti vanhu vachitaka kukuvadzana ndozvinhu zvatoda kuti tiavoide izvozvo. Saka tichada kuti titaurirane panyaya iyoyo. Toda kuti titaurire vanhu veZANU-PF kuti nyaya dzekupesisinana dzimba hadzifani kuitika nokuti dzavo dzevanhu veZANU-PF dzinotsvawo. Saka isu tiri kuti ngatirege kudaro. Varombo vari kushandiswa nevapfumi kuharasa vamwe varombo, kupisa dzimba dzevamwe varombo. Saka tiri kuti ngatirege kushandiswa zvinhu izvozvo, asi tiri kutora matanho kune vanhu vakaita izvozvo.
Saka hamuzotyiri here vamonzora kuti panozoita mhirizhonga muna 2018 kana misha yatotanga kupiswa gore rino sarudzo dzisati dzatombotanga?
Chatoda kuti titaure ndechokuti munhu wese achizvinzwa ndechekuti zvakaitika muna 2008 zvokuti vanhu vanorova vamwe vanhu, vanotisira vanhu vamwe vanhu dzimba, hatisi kuzozvibvumira isu veMDC nokuti takaona kuti muna 2008 taiita zviri pamutemo tichienda kumapurisa asi mapurisa anga asingatibati. Saka kana paine avo vakambozviita muna 2008 vanofunga kuti vanozviita muna 2018 vairasa nokuti hazvisi kuzoitika izvozvo.
VaDouglas Monzora ndivo munyori mukuru weMDCT vanga vari parunare muBulawayo.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mukuru weIMF kuAngola vaMax Alia vanoti upfumi hwenyika dzemuAfrica huri kuramba huchiderera. Kubva muna 2009 kusvika muna 2015 upfumi uhu hwakaderera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvika pazvikamu zvitatu nechidimbu muna 2015. VaAlia vakatiwo kuderera kwemitengo yezviwanikwa ndiko kwakapawo kuti dzimwe nyika dzinetseke. Asi paZimbabwe vanoti nyaya yenzara yapfunya chisero munyika iyi ndiyo yaita kuti upfumi hunyanye kuderera. Kuti tizeye nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zimbabwe ine mvura yakakwana yekuti tikwanise kudiridzira minda yedu kunyange mvura isina kunaya. Mukatarisa seada kuti Agricultural Rural Development Authority ine mvura yakawanda, madhemu emvura akawanda, asi mvura iyoyo hatitikwanisa kushandisa patatora minda nedzambanje. Kuti dambudziko rekuti takaputsa mairrigation anga arimo idambudziko rofanira kugadzirwa neMinistry of Agriculture. Pedzezvo nedambudziko rekuti taka irrigation madudzira ari mumunda medu pari zvino akaitwa nguva yaSmith yainonzi overhead irrigation. Mvura ichakati chakati taapa nguva yekuti mvura kunyange zvairi mumadhemu yakakwana tinokwanisa kuti diridzira munda medu zvakanaka, asi hatichakwanisi kuti nyatsi kurima zvakanaka zvichanisa inonzi overhead sprinkler irrigation nekuti inowesta mvura. Taakufanira kumuvha kuenda kudrip irrigation yekuti kudonhedzera mvura pai pachisimwa. Zvinobatsira kuti tichengetedze mvura nekuita kuti sora rinonga richikura ringe riri shoma. Ane madambudziko riri kuagriculture kunzekwe kuti mvura haina kunaya ndezvekuti vanhu vakapiwa minda yekuti varimava havasiri varimi.
Asika hurumende iri kutioka zvinenge zvinodhura kuti igadzirise madiridziro itsvage zvimwe zvacho zvekudiridzira kana kuti yatingati iya equipment, Dr. Mugano.
Ko mota dzavari kutenga maminista kuchinjerisa mota kunga guti hazisi kudhura. Zimbabwe ndiyo nyika iri muAfrica ine muhurumende inonyesa maMercedes Benz kupfuura dzinyika dzezimbabwe kupfuura kana South Africa chaiyo. Saka hatingahwati nekuti inodhura. Inyaya yekuti kuronga kwedu kwatiri kuti hakuna chinango chakananga nekuite production.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva, tiri kuenda kuNyamakate Resettlement Area kuMashonaland West, uko tiri kuita hurukuro navaPhilip Gwiti, mumwe wevagari vemunzvimbo iyi.
Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Zvakangoita manyama amire norongo. Tinorarama nekurima, saka zvinhu zvatinorima tinorima zvakafana cash crop yedu tobacco yatorima. Saka tobacco iyi iri kutirwadzira pakuti takunoitengesa. Prosesi yekunoitengesa yacho iri kurwadza, ndezve mabhazi acho kuti akuitire mari, akupe mari yakanaka anengada kuti utanga wamupa chioko muhomwe. Saka production yedu iri stagnant, hapana production. Tinongoramba chitendera tiri panzvimbo imwe chete nekuda kwekuti farming haisi kupromotwa negovernment.
Muri kutengesa fodya yacho nemari?
Fodya iritengwa nema20 cents, 50 cents, 80 cents. Kana wazobuditsawo wabhadharawo mabhaya ndo pane vanokwanisa kungokutengerawo ne$4. Saka you find kuti fodya yequality imwe chete imwe yacho unogona iri pa50 cents, imwe yacho iri pa$4, zichienderana nekuti une relationship yakadini nabhaya.
Asi manga makwanisa kurima here fodya yakawanda tichitarisa kuti mvura yanga ichitinetsei?
Mvura yanga ichitinetsei, asi takamanaja kuva negoro rakanaka nekuti gore rinoita tiri kuma3000 kg.
Saka imi muri varimi vakagadzwa patsva here kana kuti munongorima kwamagara muchirima kumamisha?
Settlement system yedu inonzi resettlement yakatangwa muna 1980, takagadzwa kutanga muna 1980 paitwa inonzi resettlement. Saka ndo settlement pattern yedu kwatakagara isusu. Unopiwa 12 acres zvekuti 5 hectares zveland yaunonzi unorima. Wopiwa 1 acre 70 by 70 meters yepaunogara nekuchengetera mombe. Ndo settlement system yepakwatogara.
Ko saka kana muchiti fodya isinonyatsotengwa zvakanaka, nyaya dzezvekudya dzakamira sei?
Crop yakwanisa kunge ichibuda zvakanaka itobhako yefodya iyoyi. Chibaga hakuna. Saka dambudziko ririko gore rinondiona kuti nzara isakanyanya kuwanda.
Mukoma Philip Gwiti, mumwe mugari wekuNyamakate Resettlement Area kuMashonaland West, vanga vari parunare vari kuNyamakate kwakare.
We love you. Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyama.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafaza my sister. Ndafaza munu wese mashita. Doro tadira basita faza varipasita faza kana my ancestors. Yeah. Waya waya.
In Indonesia, Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dancer, father, Magatera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Loveness Chareka vanogara iwo kwamukumbura. Amai Chareka mudzimai wechidiki ane vana vatatu anoti iye pari zvino zvinhu zviri kumuremera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kwamukumbura uku?
Kumukumbura kwatiri zvinhu zvakaoma nekuda kwenzara nekuti chikamu chacho chaicho kutonetsa kuswana zvekuti titoyambwawo paMozambique ndopatinombowanawo chikafu chekuti tikwanise kudya zvokwatinoendawo koko.
Mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Zuva nezuva tinoraramawo tinongoonawo sadza akawani manheru ega ega vatinotoonawo kudya zvinhu zvacha zvinatombomira zvakanaka. Vana tine 3 zvovatinavo, kuchikora vaende, kushaikwa kwemari, mabond coin yacho yava kutipa hapana kana chaya kutombotibetsera.
Vana vane makore mangani?
Vana wekutanga ane 11 years, wechi2 ane 7, wechi3 ane 2 years, makore ndine 27.
Baba vari kuenda kubasa here? Zvakamira sei ipapo?
Baba basa hakuna kwaanotomborwana, tikangogara tizvino tikutongorimawo magarden tiyambuka nemuriwo kuMozambique ndokwatinonotengeserawo tokwanisa kutengawo hufutsiko kuMozambique toya kunowo dovatikuraramawo nawo.
Ko, panyaya yemvura muri kuiwana here yekuti muwane madiridzo?
Mvura tikuiridza naMukumbura River ndowatinochera mvura, asi mvura yacho yakadzika zvakanyanyisa pasi.
Kana muchinge maenda nezvirimwa zvenyu kuMozambique, muri kuzvitengesa nemari yakawanda sei? Uyezve zvinokuteurirai nguva yakareba sei kuti muende motengesa modzoka?
Mari yatinowana ikoko imari ishoma shoma. Kanonzi ka5 ndiri pabhandu ratinotengesa, mari yacho inenge isina kumbokurisa zvakaita nekuti ungatokwanisa kuza chitapota mhuri kukwanisa kudya uchizvita.
Chiwiro yenyu ndeyei imi semunhukadzi anogara ikoko kuMukumbura nevamwewo vari munharaunda yamunogarai?
Isusu chiwiro yedu ndeyekuti dekokwanisika kuonekwa kuti tinoonawo mabasa ekuti tinokwanisa kushanda, tokwanisa kuraramisa mhuri tichienda kuchikoro. Sezvo pari zvino so mhuri yakangogara ichienda kuchikoro, mari chainodiwa kuchikoro hatikwanise kuiwana nekuda kwechikonzero chemabasa hakuna watinotomboyawana. Kana varume vedu tinavo pano vakangogara pana kana kwaanotomboenda kupashande.
Pane kwavaimboshanda here baba uyezve zvakazofamba sei?
Kwaimboshandawo kuHarare magarden boy vakangoarikanaoaikumba.
Takatarisa kuti takaona vaMugabe vachitaura ivo kuti vanhu vachange vachipiwa chikafu kwavanenge vari kana chiripo zvisina kuti munhu anotsigira bato ripi. Ikoko kwamukumbura kunombouya chikafu here chinopiwa vanhu?
Hongu chikafu chinouya but asi munhu wese anochiwana. Vari kusarudza zvichienda nemakore, gunzvochembere nezvirema ndozvi kukwanisa kupiwa chikafu. Vamwe vese vechidiki takangonzi muchazoshandawo futbadiro futbol kuzvachionana, asi takangomira tikadara hapana kana chikumbooneka.
Ko, zvematongerwo enyika zvakamira sei ikoko?
Kana yakwana nguva sei papa patikutarisana nemavhoti 2018 zvinenge zvakaoma zvokuti mazuva yatakambobva kunovhota kunorohwa vanhu zvisingatomboita apa tisati, asi 2017 watikuenda kutotarisa kushungurudza zvisingatomboita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Loveness Chareka vanogara ivo kwamukumbura kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Takenda.
Chirongwa ichi munochikokerwa neni Vhiki Rega Rega, Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
vanhu veZANPF vane discipline. Vasiyana nevanhu vanobva kune mamwe mapato maduku duku akaita sana MDC nemapato mamwe achangotanga tuduku duku twakafanana na People's Space netimwe tumapato.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro navakudzai Chipanga muteedzeri wemunyori mubato reZANU PF Youth League nezvekufora kwakaita nengo dzebato ravo musi wechitatu uye tichiongorora kuti zvine pundutso here. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheYouth Forum mangwana. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu Our Lives.
Ndiro kutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuregerera vasungwa vekumajeri vanodarika zviuru zviviri kusanganisira madzimai wose anga ari muhusungwa kunze kweavo vanga vari pakutongerwa rufu kana kuti vane zvirango zvemutongo werufu vanove vaviri vanonzi vakasara vari kujeri remadzimai. Murukuro yedu tine mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaEdson Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Vandotenda zvikuru vakadei.
Vachota, tinonzwa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaregerera vasungwa vanodarika zviuru zviviri. Makatambira sei danho iri seZakuro?
SeZakuro danho iri takaritambira nemaoko mairi.
Pane vamwewo vari kuchema-chema kuti vanhu vamwe vakaregererwa vanga vasingafaniri kunge vachiregererwa nokuti mhosva dzavanenge vakapara dzakaita sevanonzi vakanga vaba mombe kana zvipfuwo imhosva hombe dzekuti vanhu havafaniri kungonzi varegererwa. Munotambirawo sei maonero iwayo?
Kuona kwemunhu hakurambidzwe nekuti munhu wese anoona maonero ake ende tinovaremekedza mumaonero avo iwayo. Asi toda kuchechedza kuti kana munhu anzi apara mhosva akatopiwa chigove chake akatitongerwa kunyange akaita mazuva mairi kana matatu iye achigona kuti ndakatadza achitambira kutadza kwake zvinhu zvinofanirwa kutambirika nevanhu nekuti munhu wese ane kodzero yekuregererwa.
Ko imiwo sesangano reZakuro mune urongwa hupi hwekubatsira ivo vabuda kumajeri ava?
Isu tekushanda kwatinoita pamwe chete nezpca tine tarichiro yekuti tichashanda navo munzira dzakasiyana-siyana dzinoita kuti vamwe vanokwanisa kubatsirika vabatsirike sekuti vamwe vacho tenge tichitoshanda navo kare vari mumajeri imomo. Saka urongwa ihwohwo hausati hwapera, hunofanirwa kunge huchienderera mberi tichiona kuti tinobatsirana navo mumasmall projects anokwanisa kuti ivo vamwe nekutsvaga kurarama kwakanaka zvisingaite kuti vavave vanotadzira vamwe vavo kana vakagara munyika.
Asi munoonawo here imi ivo vakaregererwa ava vari vanhu vanganzi varipenda kana kuti vashandura maitiro nenguva yavakagara vari mumajeri?
Vazhinji vavo hapana achada kudzokerako. Ringave rombo rakaipa chete rikuwanikwa paine vashoma vane rudo rwekuti dai vadzokera kunezvinzvimbo iyoyo. Asi manzwiro kubva mukutaura kwavo vazhinji vavo hapana achada kuti ave anowanikwa achipomerwa kana kuti ari munzvimbo yakafanana naye zvakare.
Aiwa, tinokutendai vaChihota nekuwana nguva yekutaura nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri. Manga makateerera kune mukuru wesangano reZakuro vaEdson Chihota muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndiri wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. MDCT inoti yave kuenda kuSADC nenyaya yemhirizhonga yavanoti iri kuitwa neZANU PF. IMF inoti upfumi hweZimbabwe hwotonyanya kuderera nenyaya yenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
Thank you. Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, May 28th, 2016. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Gibbs Dube. Here are our top stories this evening. The MTCT says its public protests are a peaceful way of engaging the government and other stakeholders.
It's our constitutional right, Section 59 of the Constitution of Zimbabwe, entitles citizens to demonstrate and petition the government to vent their anger. This is a peaceful exercise.
This evening, we are featuring a Mandela Washington fellow, Tinashe Mbasa of Zim Kids.
I grew up with videos and often looking at the situation as being a lie. So by that, it motivated me to grow up to be like who I am today, that I understand what often go through.
And as usual, we'll focus on women's issues. Stay tuned. The MTC formation led by Moken Tsvangirai says public protests are a peaceful way of engaging the government and other stakeholders on issues affecting Zimbabwe. The MTCT, which has been of late staging protests in the country to press the government to tackle poverty, corruption and other issues, says non-violence has become its political signature. Felix Makalela Sibandamafa, the MTCT's Bulawayo provincial spokesperson, speaks about these protests.
59 of the Constitution of Zimbabwe entitles citizens to demonstrate and petition the government to vent their anger. This is a peaceful exercise. We hope the generality of citizenry are going to be conscious of these rights.
Is there any other way you can actually force the government to change apart from staging these protests?
This is the beginning, but not the end. The level of consciousness as it grows, people will direct the operation. We will depend on people's power. We can't reveal all our strategies, but we have plenty of them.
That was Felix Makalela Sibandamafa speaking with Studio 7 from Bulawayo. For perspective, we reached Nkululeko Spanda of Waterfield University in London.
Given that the MDC is opposition to ZANU-PF and that it has been arranging opposition rallies much longer, it needs to continue to seem to outmaneuver and outdo Mugabe in terms of popular and public show of force.
Is it possible really to achieve, let's say, a democratic society through protests?
Not in the Zimbabwean context, not in the short term and not in the long run. Certainly because discontent is being managed at the top, and when it is being managed at the top, it tends to have a lot of considerations. It tends to be, you know, one of those demonstrations, public demonstrations, where you have a risk assessment sheet. And if you have a risk assessment sheet, which means you're looking at the other side and saying, well, there's so many police officers in the street, this is how far we'll go. And you cannot put pressure on a government as long as you're going out with a risk assessment sheet. You go out with the idea to put force on the government until something is done. And that is not likely to happen in the Zimbabwean context very soon, primarily because public marches and demonstrations are organized from the top.
That was Nkululeko Sibanda, a political analyst based at Huddersfield University in London, speaking with Studio 7. A space built by orphans, run by orphans for orphans, is how 2016 Mandela Washington fellow Tinashe Mbasa describes Zim Kids Orphan Trust. Mbasa, selected among 59 other young Zimbabweans for President Barack Obama's yearly initiative, says it was his own childhood that led him to fight for the rights of orphaned children. He speaks to reporter Tatenda Kumbo.
When I got my final answer that I'm one of the 60, I got excited that I didn't know what to do with myself, looking at my background and looking at that I'm one of those people who doesn't have all levels and I'm making it in life. So it's really big for me.
You have an organization called Zim Kids where you're promoting basic rights for children. Tell me more about that.
I grew up with videos and often looking at the situation as being in life. So by that, it motivated me to grow up to be like who I am today, that I understand what orphans go through and I can teach them, I can motivate them that, you know, no matter what you go through, you can make it in life, so that they, you know, don't look down upon themselves. And so I'm there as the orphan ambassador, you know, to speak for them, because I know what it is, you know, growing up as an orphan. Although I had parents, but I didn't get that attention. So it made me feel like I'm one of them.
For many of us, Tinashe, we see orphans and we think that we understand their plight. But what are some of the challenges orphans face day to day that you at ZimKids are trying to help to combat?
Mostly, so I'll start with school fees. You know, usually when some of the, you know, people who live with orphans, like when their parents, soon after they die, they say, you know, when we take care of them, and then as time goes on, they don't do as they promise. So exactly, we pay for school fees for the orphans, and we give them a safe haven for them. So exactly, we are not like an orphanage, but we are an orphan center where they come during the day, because we feel like it's very important that these kids will be still connected to their family, you know, as compared to an orphanage when we are done with them, like when we have an exit program, when like they turn 21, they have to go out of the program. You know, they don't know where to go, but compared to what we have, they have somewhere to go because they still have a home where they live and they come to us.
And how many kids are you able to assist through ZimKids?
So far, we have over 200.
When you come to the United States, where will you be located before you make the coveted trip to come see President Barack Obama?
So I'm going to be doing the, I'm on the civic leadership track, and I'm going to be at Appalachian State University in Boone, North Carolina.
That was Tinashe Basa, a 2016 Mandela Washington Fellow, speaking with Studio 7 from Bulawayo. In our show, Girls, Youth and Development, this evening we are talking with Nyaratso Masha Amombe, Director of Take a Life International, an organization fighting for the rights of girls and women. Masha Amombe speaks about the role of girls and women on the public protest codenamed hashtag this flag, spearheaded by Ivan Mawarire.
I think for a long time we've had our identity or the national flag not relating to us, the issues of the land and other things. Zimbabweans, the normal Zimbabweans, were not speaking around them, or they were not identifying themselves with them. But I think this flag, what it has done is to say, you know what, this flag is ours. It doesn't belong to ZANU-PF, it doesn't belong to MDC, it doesn't belong to any political party, but it belongs to citizens. And what that means now is that citizens are holding accountable those that they put in power to say, you have to account to us. So what this also means is that people are raising up and saying, you know what, this is my flag. You know what, this is my land. You know what, this is my country. These are my resources. Tell me what you've been doing. We entrusted you to do ABCD for us. That hasn't been happening. People are suffering. Children are not going to school. Women are being beaten. They've lost their jobs. Men are helpless. They can't help their families.
But what is the role of girls and women in this kind of activism?
When we're looking at girls and women in this whole scenario, is to identify themselves as first of all Zimbabweans. So this flag symbolizes people speaking out, people asking questions, people demanding better services, people actually saying, you know what, we want better leadership that will look into our issues. So women and girls are part of those processes because they are the first to be affected if things don't go right. For instance, we have a lot of children not going to school, especially girls, they're getting married young. Why? Because the education is not accessible to everybody because it's unaffordable. And we know that girls and women are more susceptible to issues of HIV and child abuse in the form of prostitution and other things because they're trying to survive, because the environment that they're living in is not conducive. It's not giving them the basic human dignity or the basic necessities like food, like shelter. So you find that women and girls are the most affected.
So now, how do they, you know, participate in this without getting hurt?
Girls and women holding their local leaders holding their government accountable is well within their rights, and nobody should ever feel like they're harmed. And if anybody gets harmed, I think the law should protect them.
That was Nyaratso Mashamombe, director of Take a Life International, an organization fighting for the rights of girls and women. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Next, an editorial reflecting American ideals and institutions.
Like many nations, the United States pauses each year to honor those who died in its defense through military service. The custom is an ancient one, recalling a speech by the Athenian statesman Pericles that the casualties of war are worthy men, and the living need not have a more heroic spirit. On Monday, May 30th, Memorial Day, in communities across America, there will be speeches striking similar themes, and a moment of silence will be observed. Like the poppies in Flanders Fields, small flags will be seen among the graves in the nation's many military cemeteries, and the families of the fallen will stop to remember. Beyond mere ceremony, the day represents a debt paid by the living to those Americans who made the ultimate sacrifice to ensure their country's freedom. Some died in battle, some of disease. Others were lost in foreign prisons and never returned. Most died very young, defending their nation's ideals and liberties, perhaps even before they had much of a chance to fully appreciate them. Hundreds of thousands died fighting to make others free, too, in North Africa, Europe, the Pacific, Asia, and the Middle East. Memorial Day honors no single battle or war. Its meaning transcends heroic monuments. Rather, it is the recognition by a grateful nation that lives and blood lost in defense of its freedoms are never given in vain.
That was an editorial reflecting American ideals and institutions.
And as usual, it's now time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye. Tonight on the Women's Forum, we're gladly joined by Mrs. Ekenia Chifamba of Chemarie Mwanasikana, who says her organization is putting together an awareness campaign to help educate women and young girls about the dangers of human trafficking. Welcome to the Women's Forum.
Good evening, Marvelous. My name is Ekenia, the director of Chemarie Mwanasikana. Chemarie Mwanasikana is a community-based organization that seeks to promote the rights and empowerment of the girl child that is in the home and the school and also in the communities. And we ensure that we provide a one-stop shop for our girls in our efforts to emancipate them.
What have you got lined up? I understand you've got some very exciting programs that you have lined up for young women and girls.
Thank you, Marvelous. We have quite a number of programs that we have lined up in our efforts to emancipate the girl child. The most important events will be taking place in Seke Rural, Mashonaland East. We have realized that there is an increase in statistics of girls who are falling victims of trafficking. Most of us have had stories in the newspapers and also on radio, and others have read some stuff on internet about women who were trafficked to Kuwait and others also other areas like Egypt, Syria. And amongst those women, there are also girls who are around the ages of 18 who fall within our age range. And we also have girls who are being trafficked from Zimbabwe to the nearby countries like Botswana and also South Africa.
Who made a request for you to come and have such a program in partnership with yourselves?
What we do as an organization, we work with the communities. Most of our work is in the communities, working with the traditional leaders and also the religious leaders as well as the community members. So we realize that as an organization, with the statistics that continue to rise of girls who are falling victims to trafficking, and also the local leadership in liaison with the community members, they also realize that the increase in number of girls who are falling victims of trafficking have also increased. So we agreed together with the local communities and the local leadership that there is need to raise awareness to the community at large, to the other stakeholders. You know, we join hands together as the local leadership, the civil society, and also the community members, try and raise awareness on the issue of trafficking, because most of the girls in that particular area, I think the percentages of girls who are falling victims of trafficking in that particular area had also risen. So it was an initiative that was made by us as an organization, because we work with the communities, but also with the local leadership and the other community members.
What kind of programming do you have lined up, especially when you look at the state of the economy? There are no jobs, there is no cash available. Are you not going to see a repeat of women continually going ahead and taking up trafficking as an alternative source to get employment?
It's really a cause of concern, Marvelous, because looking at the current economic situation, we realize that most of these girls who are falling victims of trafficking, it's because of the current situation. They want to look for jobs, they want money to go to school. They're looking for means and ways to try and give them a reason to live, survival skills and all. So we as an organization have set up programs that we feel maybe they can protect our girls. In terms of this awareness campaign that we are going to do, we're not going to do it in one area. We'll try and do it in so many areas in terms of economically supporting women and girls in the communities, whereby they do income-generating projects that can help them support their education, support their children, and see how best also they can safeguard them.
Time is not on our side. Thank you very much, Mrs. Ekenia Chifamba, for having been our guest on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women.
Thank you so much, Marvelous.
I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Local female gospel musicians are expected to be sharing the stage with top South African gospel artist Rebecca Malope at Harare Gardens in the capital this evening, in a show expected to attract hundreds of music followers and artists like Chawekazi Leti Chawe Damasani, who speaks to reporter Stadegile Mhlanga.
Gospel Divas is a show about celebrating women and their diversity within the gospel industry. And this is going to be into the various types of music that will be done on Sunday. I'm very excited to be able to share a stage with a gospel icon, Dr. Rebecca Malope. She is an inspiration, and I'm humbled. It's such an honor and a privilege. I myself will be doing poetry and I'll be singing on the day.
What are you going to be doing exactly, and what will you be telling the audience?
Lady Chai will be fusing jazz and poetry, so I'll be doing a rendition of neo-soul with poetry, and my message will be about celebrating our mothers as we celebrate God, because our mothers are a gift from God.
Can you give us some examples of your works, where you have appeared?
I have performed in a lot of places. I have been part of the cast of Zambezi Express as a singer, as a dancer, and an actress. I have featured in some local TV dramas on our national broadcasting, as Avon Kaka and Mr. Perfect. I've done a local film called Skumiso. I have appeared on the National Arts Festival.
That was poet Chawekazi Leti Chawe Damasani on the line with Studio 7 Stanegile Mhlanga from Bulawayo. And now the music of Rebecca Malope, Uhlale Khona. The music of Rebecca Malope, coming to you from the Voice of America in Washington. Now a quick
quick recap. The MTCT says its public protests are a peaceful way of engaging the government and other stakeholders. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Chris Gande. This is Gibbs Dube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube, selamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Nkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uhlelo lokwaba umhlabathi kwele South Africa luzafana lolweZimbabwe na kulandela umthetho owethulwe lidalela ePhalamende lalelo lizwe.
Okwamanje sisakhuluma ngomthetho oqeda ukuhlala esingakawuboni kahle hle ukuthi uzosetshenziswa kanjani.
Isigaba seMatabeleland South sesihlaselwe njalo ikusilela kwamanzi.
Njalo nxa abantu sibethele nzima ngamanzi lazo, izisiyo sizivele nzima ngamanzi. Ngoba kwezinye indawo kumele abantu baphande imithombo bakhe ngezinkonxa, bathele mhlawumbe emadramini kumbe ngaphi laba abangathela khona ukuze inkomo zinathe.
Kuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazane lamhlanje sixoxa ngomdlalo wokuhlabela wabezokholo ozenziwa kobulawayo kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokwaba kutsha umhlabathi kwele South Africa selufike kuzinga laphezulu kulandela ukwethulwa komthetho othi abelungu abalamaplazi amakhulu kuzamele bawathathelwe baphiwe imali. Phansi komthetho lo uhulumende nguye ozakutsho ukuthi umlimi uphiwa malini ngeplazi lakhe. Lokhu sekuthiye imibuzo eminingi egoqela ukuthi akusoze kuphethe sekufana laseZimbabwe na lapho okwathathelwa abalimi amaplazi kwaphiwa abensundu kwalandela indlala ilizwe lonke. Sethulele lumbuzo ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Umthetho lona omusha ugunyaza unikeza amandla i-government ukuthi umhlaba ewufuna ukuthi usebenzise kusebenzisele umphakathi iwuthathe ngaphandle kokuthi kube khona indendende yendaba igcina isiya nasemakhodi ekutheneni i-government ifumane umhlaba ewufunela abantu. Kusho ukuthi ke yilowo mthetho oshayiwe i-government. Kodwa futhi mawubuka lo mthetho awuzi ukufana ncamashina lokho esakubona ezini uyindluzula eyasetshenziswa ekuthatheni komhlaba. Akukafiki kuleso sigaba mhlawumbe uma ngabe kukuthi-ke i-government ingahluleka ukuthi ikulawule kahle lokhu mhlawumbe kungagcina kufike kulelo zinga. Kodwa okwamanje kusaqhutshwa ngokusemthethweni, umhlaba ukhanya uzothathwa ngokusemthethweni kuphela nje ma uhulumeni esesuthisekile ukuthi kunesidingo esikhulu emphakathini ukuthi umhlaba lowo awuthathwe usetshenziswe.
Abawutholayo lo umhlaba ngabantu abanjani? Akusoze kufane na laseZimbabwe ukuthi abaphiwayo lo mhlaba ngabantu abangazi lokulima kugcine kusiba lendlala.
Kusho ukuthi nje sisakhuluma ngomthetho oqeda ukushaya esingakawuboni kahle hle ukuthi uzosetshenziswa kanjani. Indawo enkulu la eSouth Africa kade ifuna kakhulu umhlaba ingawutholi ngesivinini abawufuna ngaso izindawo zasemadolobheni la okwathiwa khona amalokishi amasha. Yiko kambe nendawo zasemakhaya abantu bayawufuna umhlaba ngoba baminyane kakhulu la abantu emakhaya. Kusengenzeka ukuthi-ke uma ngabe kuwukuthi ehlulekile ukuluphatha kahle lolu daba, asingeke siphikise ukuthi kungagcina kufikile kuleliyana zinga lasezimo. Ngoba uma ulalela umphakathi indlela okhuluma ngawo, uthi ukuphela umphakathi wase-South Africa odabeni lomhlaba
bayawufuna impela kakhulu njalo futhi ngiyabona ukuthi enye into ebafuqayo ubunzima ke obukhona ukuthi uhulumeni ka-ANC njengawo uhulumeni wezana awukalungiseleli abantu ekutheni bathathe umhlaba. Ngokulungiselela abantu ukuthi bathathe umhlaba ukuthi ngabe sesibona iziphungo eziningi ezokuqeqesha abantu entweni zokulima. Njalo sibone nemali ebekelwe eceleni ezoqondana nokusiza labo abazoba sebengamafama amasha. Asikuboni lokho, asikuzwa futhi bekugcizelela kakhulu. Kusho ukuthi-ke ngaleso sizathu kungenza ukuthi lento ebizwa phecelezi i-food security yase-South Africa ngokuhamba kwesikhathi ibe sengcupheni ngoba kusho ukuthi abalungu abamhlophe abayibona basemapulazini nabo bengaya betheneka amandla okulima.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungulayo zombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikwele South Africa, inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu kwele South Africa ndawonye le-Pikelet Foundation le-Bureau of Population, Refugees and Migration eyaseMelika sezisungule uhlelo lobulenjini be-internet lokwabelana uzulu labakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Lolu hlelo olubizwa ngokuthi Help at Hand luza kwenza abakwamanye amazwe basebenzise umakhalekhukhwini ukuthola ulwazi ngamalungelo abo kanye lokubika uma esephulwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela lamhlanje abakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa ukugoqela lesiphepheli sebeza luthola lula ulwazi ngamalungelo abo. Ofuna ukungena kuhlelo lweHelp at Hand kuzafuza chayele ucingo ngomakhalekhukhwini wakhe kunombolo ethi *120*8864*1538# ukuze abhalise kungena kulohlelo. Ngokungena kulohlelo abakwamanye amazwe laba bazathola konke okuphathelene lamalungelo abo okuhlala kwele South Africa lendlela zokuthola incwadi esemthethweni. Igqwetha lenhlanganiso yamalungelo e-Lawyers for Human Rights, unkosikazi Kayan Leung, uthi basungule lolu hlelo ngemva kokunanzelela ukuthi akusibo bonke abakwamanye amazwe abahlala e-South Africa abenelisayo ukwethekelela ama-ofisi abo. Uthi njalo njengoba ama-ofisi abo engekho endaweni zonke ezelizweni, ukusilela kwalolu lwazi sokusenza abaningi bachithe imali eningi lesikhathi bezoludinga ema-ofisini abo. Izizalwane zeZimbabwe yizwe eziningi kunani laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Iningi-ke labo lihlala likhonona ngokubotshwa mahlayana kanye lokuhlaselwa yilabo abangathakazeleli abakwamanye amazwe kwele South Africa. AbeZimbabwe laba bathi bathokoze kakhulu ngalolu hlelo njengoba sebeza kwanelisa ukubika lezi zehlakalo bengafakanga impilo yabo engozini. UMnumzana Solomon Chikwero, umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe diaspora, uthi lolu hlelo luza kwenza impilo ibe lula kakhulu kuzizalwane zakwamanye amazwe.
Kuqakathekile because uyabona abantu beZimbabwe abaningi abanawo amaphepha lapha, abanawo ama-asylum seekers, abanawo ama-refugee status, bayasaba kuye police station, bayasaba kuya kuma-organizations kuyobuza information ukuthi kuhamba njani, ngingayenza njani ukuthi sengile problem each and all. So lay up uyayisebenzisa ma usekhaya, akufuneki ukuthi uye e-office or uye kuma-police.
Okwamanje lolu hlelo lutholakala ngesilungu, isiSwahili, isiSomali lesiFrentshi. Bonke-ke abakwamanye amazwe bathi bathokoziswa ukuthi uyenelisa ukungena kulolu hlelo usebenzisa iloba iluphi uhlobo lukamakhalekhukhwini. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi sekusilela amanzi njalo okunatha kunye lawezifuyo kulandela ukungani kuhle kwezulu. Isigaba lesi besingatholanga zulu eleneleyo kodwa lonyaka linile lanxa liphuzile. Isakhamuzi salumango umnumzana Thande kwezintimkandla utshele Studio 7 ukuthi izakhamizi seziqale ukuhamba umango omude zidinga amanzi.
Ngingazaleni ethi kungani kuvele sekukhathaza kathesi
izulu laphuza ukubuya kwabe kulezo ndawo laphelana kwagcwalisa amadamu yebo kodwa-ke ilanga lavuleka amanzi lana anyamalala wonke ngikhuluma kunjenje into engajwayelekanga eminyakeni abantu sebethele nzima ngokuthi ngamanzi kwezinye indawo ngoba lezikotsho ababezithembile vele amanzi akhona asephansi ezinye kade zafa ziswela labaningi ngako kuludubo olukhulu kakhulu abantu sebehle beqalile kathesi kuphandla imithombo kanti imithombo kumele iphandwe le ubo-Augusti usiya kubo-September ngako udubo lwamanzi luvele lukhona.
Zona izifuyo-ke zithwele nzima na ngalesi sikhathi kukhanya sokusilela amanzi?
Ye, kwezinye indawo sibili, hhayi, lanxa bezingakathwali nzima kangako, kodwa vele zathwala nzima ngoba uyabona, utshani bahluma yebo kambe, kodwa zange bukhahlele ukuthi bugxile kube nempande. Obunye abantu baswaba khonapho bungakavuthwa. Njalo nxa abantu sebethele nzima ngamanzi lazo izifuyo sezithwele nzima ngamanzi ngoba kwezinye indawo kumele abantu baphande imithombo bakhe ngezinkonxa bathele mhlawumbe emadramini kumbe ngaphi laba abangathela khona kuze inkomo zinathe. Abanye bale nhlanhla amadamu la akazulu amanye asisela manzanyana kodwa kuyazikhanyela nje ukuthi hhayi akuyiwa ndawo vele abantu nezifuyo zabo bazathwala nzima kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silembongi engumhlabeleli njalo engumlingisi owazakala ngokuthi uLady Chawe ozabe engomunye wabahlabela lomculi oludumo oyiSouth Africa uRebecca Malope kumkhosi wangesonto eQueen's Sports Club koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Lady Chawe.
Hayi ngiyabonga.
Igama lakho uqobo ungubani njalo uvela ngapi?
Ngikhulana noNomashayela Zida Masande, ngivela koBulawayo, ngindaba koBulawayo.
Ye, ekhaya kungapi?
Ekhaya, eTsholotsho. Ngizokujabula kakhulu ngobuRebecca ngumama ekade sikhula simlalela sibe simbona ku-TV. And we were told to go to the stage live. I will open to the end of the pool.
I'm going to go to the next one.
Enyabe khuluma ngoNkulunkulu ngobukhulu bakhe ukuthi yena uliqhawe lamaqhawe that yinkonzo eqakathekileyo kakhwenza yenza ngesona.
Yiphi eminye imisebenzi oswako wayenza?
Ke ngaphuma ku-ZBC zama-TV drama ezakomkhakha eyabhalwa ngu-Christopher Mlalazi no-Mr. Perfect eyabhalwa ngu-Nonhlalo Dube. Ngaba-actor futhi umuvi okuthiwa yiqiniso esayabhalwa ngu-Lenny
ndawini
sizwa kuthiwa lapha labele ngabesifazana bodwa ababe behlabelela kuyini labele kutshela abesifazana
ukuthi ithuba likhona ukuthi uyenze into oyithandayo ukuthi uqathele ungazile ngathi awuni ithuba likho ukuthi njengomuntu wesifazana akwanisa ukuyenza anything ithuba likhona and nxa usibona sesezinto zihlabele njengabo abantu besifazane kusenkithi njengabantu besifazane sibe sine sonke ndawonye silezimithi and kuqakathekile khonokho kwezinye isikhathi yananje ukuthi abantu babe-overshadowed ngabobaba i-industry leyo sabe singafuni ukuthi sibe-overshadowed ngabo so sibatshengisa ukuthi hhayi nathi sakwanisa ukuyenza izinto ngendlela yethu isodwa kubomama abakholwayo
ungasiyenzela enye yenkondlo zakho ongathanda ukuthi abalaleli bayiswe
noma hhayi akula problem ikhona lena yinkanyezi eyabona izazi zathi zayibona zayikhothamela inkosi eyazalelwa esibayeni njengethole enganezinye zizalelwe ezibhedlela lena yinkosi ehlome ngothando enganezinye zihlome ngezikhali ngisho ujesu umphiko ngenacala ngisho ujesu umsindisi wami andela nguye nje inkondlo ngesindebele kakhulu because sibaningi omama abawuyenzayo so bengikhethe ukuthi ngisebenzisa isikhiwa kumbe i-french and stuff so I usually use english and french
oh le french uyayikhuluma
kancane ngisayifundele
ya kuhle inkondlo ziba ngezokholo kumbe
yenza noma yiphi i-subject as long as ile positive message ngizabhala ngakho ngikhulume ngakho
kuyini okwenza ukuthi ukuthande ukwenza inkondlo
ngayicanga ubaba ngikhula cause ubaba is a poet and engikhulisa wayengi-encourage kakhulu ukuthi ngibhale my thoughts and things that I see around me and what I'd want to say to my friends so he taught me how to be a good poet ubaba mingu-reverend khoba yekhadamasana ubaba wang ngakhula ngisiza ubaba mayenza inkondlo kakhulu siya endaweni naye e-performi poetry so ngahle ngaba le-inspiration yokuthi lami ngingakuyenza njengobaba so ubaba wangifundisa ukuthi inkondlo ibhalwa njani iperformwa njani njalo njalo
sibongile ukuba lawe kuhlela
ngiyabonga kakhulu sesitha
leyo balaleli bekuyingxoxo lomculi umlingisi njalo eyimbongi uLady Chawe ozabe engomunye wabahlabela lomculi oludumo oyiSouth Africa uRebecca Malope kumkhosi wangesonto eQueen's Sports Club koBulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga.
Siyabonga Sithandekile ubelela ngelihle. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe uhlelo lokwaba umhlabathi kutsha kwele South Africa luzafana lo lweZimbabwe na kulandela umthetho owethulwe lidale lePhalamende. Isigaba seMathebeleland South sesihlaselwe njalo yokusilela kwamanzi. Silugciba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisa igama nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.